Mapurisa anga akapaka trafuti nezvamboko uye achifamba nembwa nhasi afumira kunovhara mikova yenhandare yenhabvu yerudhaka stadium kumarondera umo manga muchifanira kuitwa musangano navachamisa nevatsigiri vavo. Zviuru nezviuru zvevatsigiri vetriple c zvanga zvauya kumusangano uyu zvazoswera zvichiimba zviri panze penhandare iyi zvakamirira utungamiri hwebato razvo hwanga hwaenda kumatare kuti nyaya iyi igadziriswe. Tavazopiwa mukana nemapurisa wekuti vaudze vatsigiri vavo kuti vaparare. Vachamisa vati hapana chabuda kumatare kwavanga vaenda.
Vaenda kukoti nezuro maloya vakaenda kukoti. Majaji aifana nga ariko kukoti akashayikwa usiku hwese. Maloya akapedza usiku akangomirira padhora jaji kusvikira nhasi mangwanani. Vazoenda zvekuno kumasitireti ndokwatatiri. Judgment ichinzi inzwike kuti ngaita musangano murunyara. We are a part of peace, a part of the rule of law. Hatidi kurwisana nevanhu. Saka varamba kwataenda kukoti. Vati hazvigoni kuti muenderere mberi nemusangano. Tikati aiwa zvakanaka. Chindipai mukana ndinoudza vanhu. Kuti zvarambwa.
Vachamisa vati havadi zvemhirizhonga ndosaka vateerera kurambidzwa kwavaitwa nemapurisa vachiti kana bato ravo rikapinda mumasimba hapana mupurisa kana musoja achadzingwa basa. Vachiti mapurisa nemasoja vanofanira kushanda vasina divi ravakarerekera.
Mutambirwi gwinyawo uye ramangwana tisi hurumende. Mapurisa hachinjwe. Mapurisa anoramba ari mapurisa. Masoja anoramba ari masoja. Chinochinjwa matipo impact.
Mutevedzeri wemutauri weTriple C vaOsterlos Siziva vaudza Studio 7 kuti vari kuenderera mberi nemusangano wavo wekudhulibadzimu stadium kuBedbridge mangwana zvisinei nezvaitika nhasi vachiti chinovashamisa ndechekuti ZANU PF iri kungoita misangano yayo pasina kana dambudziko.
VeZANU vari kutaura kuita zvese zvavanoita kuti isusu tisaungana. Asi yelo iri mumwoyo mwevanhu. Asi yelo iri kutenderera kumamisha kwatatiri kumuzarabanuku. Izeve-zeve. Vanhu vari kutaura togona kufeka matisheti atete akapiwa nekuti vanenge vachida kushandisa fiye. Asi mwoyo medu ndeye yelo. Imwoyo yaimbova red. Yakachinja musi watakaanaunswa on Wednesday ikaita yelo.
Mumwe mutsigiri weTriple C angauya kumusangano wanhasi warambidzwa nemapurisa uyu amai Jane Chikandwa vati kunyange hurumende yava Emerson Mnangagwa yavarambidza vachamisa kuita musangano nevatsigiri vavo nhasi hapana chichazovamisa kuvhotera pavanoda.
Hazvichazivi munhu kuenda mubalot box kuti anovhotera kandidheti yaanoda. Chandoda kukudza ndechekuti muno mumarondera chimuti chine Triple C tisine chimuti takahwina kudhara. Zvese zvavari kuita izvi kushandiswa because of Lowlands Katsiru namateveka vakada kupinda paMP neivo vanzanzi garwe chairman. Saka hapana havari kuona kuti ground havana ende isusu nevagari vemuno ground havana ende havahwini.
Tamboedza kubata mutauriro wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati asi vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi. Asi mamwe mapurisa anga achirambidza veTriple C kuita musangano wavo anga achiti ari kutyira kuti chirwere cheCOVID-19 chinogona kupararira kana musangano uyu ukabvumidzwa kuenderera mberi. Asi izvi zvanga zvichipikiswa nevatungamiriri veTriple C vanosanganisira vaCharlton Wende navaAmos Chibaya pavanga vachitaura nemapurisa aya vachiti kana COVID-19 iriko zvechokwadi bato reZANU PF rinofanirwawo kurambidzwa kuita misangano yaro. Vari kukwikwidza musarudzo dzemabai elections dzokutsvaga mumiriri wemarondera central muparamende ndivaCaston Mateo veTriple C vaIgnatius Mateveke vari kumirira ZANU PF pamwe navaWitness Muzavazi avo vari kumirira MDC Alliance. Ndakamirira Studio 7 kumarondera ndini Frank Chikore.
Zezanu ndo zvatinade mbama. Zezanu ndo zvatinade mbama.